Vakachwa taona bato renyu riri kuzivisa kuti rine musangano weelectoral reform agenda press conference mangwana nanhasi. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Chiri kuitika ndechekuti nyika inofanira kugadzirira kuti kuve kune sarudzo yakanaka. Isu semusangano weMDC Alliance tinoziva takasotaura kare kuti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuti vanhu vapinde musarudzo dzakajeka dzinofadza munhu wese, kusanganisira vanovhota nevanovhoterwa nevanoitisa sarudzo vacho. Kusanganisira nyaya yekuzoti marezults angachiannounswa munhu wese achifara achitambira zvakuda musarudzo. Saka tiri kuparura zvehwaro hwatakaparura munoziva tine dhokumendi yedu inonzi prize nechirungu principles for credible elections. Saka hwaro uhwu ndo hwatiri kubvisa kubva paagenda 2021 inotara nyaya yemareforms. Saka pane nyaya yemareforms yemaelections atikuti zvinofanira kuchinjwa. Maitira atoita sarudzo muno muzimbabwe haana kumira zvakanaka. Hazvipi vanhu vese mikana yakaenzana, mikana yakafanirana kuti basa ringe richibatwa zvakanaka. Vana vezimbabwe vachipuwa mukana wavo wekusarudza munhu kana vanhu vavanoda kuti vavamiririre mudare reparamendi, paupresidendi nepamacouncils.
Chii chazvinoshandura kana muchingoita musangano wenyu muri sebato tichiona kuti sarudzo dzinotungamirwa nezimbabwe electoral commission?
Tiri kuita musangano tiri sebato, tiri kuzivisa nyika ipress conference kana kuti musangano nevatori venhau vachitichipa hwaro urwu kunyika yese yezimbabwe kuti agenda 2021 iya panyaya yemaelections tiri kuti zvakati ndo zvatofanira kunge zvichimhanya nazvo senyika yese. Nekuti nyaya yeagenda 2021 inyaya yenyika yese, ndosaka tichifamba nedingindira rekuti citizens convergence for change. Ndo nyaya yekuti ngaite musanganiswa sevana vezimbabwe tese, tiite mukomberanwa, tiparadze ava vatinetsa kudai munyika ino yezimbabwe. Aita zvinhu zvisafamba muzimbabwe. Tinoita izvi chete kana taungana tarejista kuvhota, tavhota tese nehwandu hwedu. Asi kuti vhoti inge ichishanda, ngatigadzirise zvinhu zviri kunetsa mukuitwa kwemaelections. Munozviziva kuti mabhazi ehurumende ari kubatwa zvisina kunaka nezanup f ichida kuva mazvonyokodza nekumabhendesa kuti aite zvavanoda ivo sezanup f, nekuti vanenge vachityisidzira nekufundutsira nekuita kuti vanhu vasagara zvakanaka mufamba navo. Saka zvino tifanira zvigadziriswa kamusangano, musangano wokuparura vanhu vazive kuti zviri kufamba negwara iri, nyika yese inofamba negwara iroro. Izvi zvinochinja iyo ziki yamunotaura nezvayo. Takanyorera matsamba akawanda tichiti ngatisangane titaurirane, asi nenyaya yekuti ziki yacho varipo vacho vari kutora mainstructions kubva kuzanup f. Munozviziva kuti ziki iyo yanga yatoparura mahwaro hwekuita nawo maelections iwo nguva ino yecovid, asi vezanup f vakabva vauya vaakuti hatidi maelections nekutya kwekusangana nevanhu, nekutya sarudzo dzevanhu.
Saka imi kana makanga maita musangano iwoyo kana kuti maparura hwaro ihwohwu, munozodyidzana sei naivo vatinotungamira sarudzo vezimbabwe electoral commission kana muri kuti vari kuramba kusangana nemi?
Izvi tatii chinhu chevanhu ichi. Agenda 2021 iagenda yezimbabwe, iagenda yemacitizens, vana vezimbabwe. Saka kana zvingi chiita zvezimbabwe ichatevedzera zvinhu zvinoda vana vezimbabwe. Ndofunga mashoko mazhinji kana kuti zviri mukati medinginjira iyi zvichanyatsokuparurwa mangwana nevakuru vanoona nezvesarudzo mubato remdc munovaziva vairi makoni. Vachaupa hwaro hwese nemutedzeri wavo vaelechiereka. Saka zviri mukati zvinhu yezimbabwe muchanyatsozvinzwa kuti zvashamisa sei, zvichafamba so. Asi mangwana tiri kuparura hwaro uhwohwo papress conference achaita na 11 o'clock kuHarare.